doro maramba doro rikai zvangu kutendeke zvangu ndine mai aya maramba doro rikai zvangu nditendeke zvangu ndine mate ndangoti zvitu ndarohwa nedzungu tatari tatari ndawira pasi ndasarandega ndangoti zvitu ndarohwa nedzungu.